Motambo uyu uri National Sports Stadium nesvondo hausi kusimudza manyawi ekare nemhaka yezvikonzero zvakasiyana siyana. Makore apfuura mitambo yakadai yaive nyaya svondo rese mudzinzira mudzimba nemunzvimbo dzekutandarira. Mumwe aimbotambira Capes United Frank Nyamukuta atiti kwaive kusingadaidzwe anonzwa
kungonzwa chete kutamba derby against Dynamos. Motivation yaingouya yega zvekuti you wouldn't even wait. Kunongoti my god dai Sunday yacho yasvika muri muHarare wongonzwa kuti makadyiwa neDynamos. My god svondo rese kana kuti mwedzi wese unopera muchitaurwa nezvazvo.
Asi iko zvino mitambo iyi yanayiwa nemvura zvekuti yangove kungoonekwa semimwe mitambo yemukatso laga Premier Soccer League. Vamwe vanoti zvikwata izvi hazvisisina vatambi vakaita savana Moses Chunga, Edward Katere, Stanley Nduduma, Joe Shambo kana Alois Kunjira avo vaisimudza mitambo nezvidavado. Vamwewo ndivo vanoti zvikwata izvi zvawira pasi matambiro azvo sechikwata izvo zviri kudzinga vateveri venhabvu mudzinhandare. Munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muyemeke anoti Harare dhabhi yangove zita nemhaka yekudzikira kwaita nhabvu munyika.
Madhabhi ataiziva kudhara Capes neDynamos zvaifanira kutaurwa mabasa, zvaitaurwa mabhazi, zvaitaurwa mabhawa kuti Dynamos iri kusangana neCapes. But ukada kutarisa izvinezvi yangova dhabhi yezita because ukada kuona pane Capes yacho, Capes iri pasi pasi, wozotarisa pane Dynamos, Dynamos iri pamusoro. Saka yangova dhabhi, tinongoti idhabhi.
Mutambo uyu wauya panguva iyo Capes United yarohwa mumitambo mishanu yakateverana. Dynamos yatadzawo kukunda mumitambo mitatu ichangopfuura. Dynamos iri pachinhanho chechipiri, Capes United ichitatarika iri pachinzvimbo chegumi nembiri. Asi Laban Kandi uyo akapinda pakarenda yemasoka stars achibatira Dynamos anoti muHarare dhabhi hamuna zvekuti chikwata chiri kutamba zvakanaka ndechipi.
Pakadare papa hapana kuti timu iri kutamba zvakanaka ndeipi. Iri kutamba zvakanaka iyoyo inogona kudyiwa, ichiri kutamba zvakanaka inogona kuenda pamusoro. Izvi zvaitika kwengu yakati rebei kubvira tamu yataitambawo isusu kumamid-70s uku kusvikirawo tarehe dzomalate-80s ukoko.
Domisani Mpofu uyo akatora mukombe weleague neCapes United muna 1996 anotsinhirawo achiti mumutambo uyu hamutariswe nhoroondo asi matambiro ezuva iroro.
Capes United ikurohwa magemu Dynamos iri pamusoro but kana takutarisa zvepadhabhi anything can happen. Zvinoenderana nefomu yacho iripo zuva iroro.
Vanotevera Dzimbare nemakepekepe zvakasimba vane tarisiro yekuti mutambo wesvondo uchanakidza kudarika mitambo yeHarare dhabhi yemakore mashoma achangodarika. Asi mitambo yePSL iri kusimuka mangwana apo Herentals iri kugashira ZPC Kariba muNational Sports Stadium. Herentals iri pachinzvimbo chechisere, ZPC Kariba iri pachinhanho chegumi nenhanhatu. Mimwe mitambo yamangwana yakamira seizvi: Blauwe City vs Black Rhinos Baba Fields, Cranbourne Bullets vs FC Platinum Sakuba. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe chiri kupinda munhandare yeHarare Sports Club mangwana mumutambo wekutanga wemitambo yezuva rimwe neAfghanistan. MaChevrons ari kugashira vatambi vana vanoti Blessing Mzarabani, Milton Shumba, Craig Evin naRyan Bull avo vasina kutamba apo Zimbabwe yakanyadzisa nekurohwa neNamibia. Zimbabwe iroda kukunda mumutambo uyu kuti ibve pasi pasi petafura mugungano rezvikwata gumi nezvitatu umo muchabuda zvikwata zvichaenda ku-2023 World Cup. Mitambo yezuva rimwe iyi iyo iriko musi wa 4, 6 na 9 Chikumi ine mapoints anotambidzwa anokunda muurongwa wenzira yekuenda kuWorld Cup uhu. Zimbabwe yakatadza kubudirira kuenda ku World Cup yemuna 2019 asi iri kurwisa kuti iende kumakwikwi a 2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.